Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri jita 17-2019. Vaimbo wa mutungamiri we South Africa vata Bombeki vanoita musangano neve jema tongerwe nyika. Izvo zviri kuonekwa nevakawanda sekutanga kwe nauriranu munyika. Sezva kamboitika muna 2008. Izvo zvakazopa kuti munyika muite hurumende yemubatanidzwa asi va Robert Mugabe avo vakashaya muna Gunyana vachiramba vari mutungamiri wenyika kunyangwe hazvo vakange vakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika navamogen tsvangirai veMDC. Vagari vekwa Mutoko voronga kuti varipwe kushungurudzwa kwavakaitwa muna 2008. Pfungwa idzi dzaburitswa pachena apo vagari ava vasangana ne commission inoona nezverunyararo ye National Peace and Reconciliation Commission. Nyaya yemari yemusho yonetsa munyika zvimwe zvitoro zvichiramba kutambira mari iyi izvozvo pakuti hurumende iite humwe hurongwa hwekudhinda imwe mari yebepa. Chizvarwa cheZimbabwe chakapisirwa murori yachai driver munguva yemirizhonga yemarudzi muSouth Africa chinofa mushure mekurwara kwenguva yakareba. Zvinhu zvoramba zvichipa muzvipatara zvehurumende umo vakawanda vari kushaya rubatsiro nepamusana pekushaya nyanzvi dzinobatsira muzvipatara izvi. Muchirongwa cheLife Talk cheThe Connection TV chidiki na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevadzidzi muzvikoro munyika panguva iyo vadzidzi vakawanda vari kukundikana kubudirira mubvunzo dzavanonyora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.